Mumashoko avo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube, mushure mekunge vaNcube vazivisa mafambiro aita budget regore rino kusvika pakati pegore, kana kuti midterm budget review, Dr. Labord vanoti nhomba dzapinda munyika pari zvino dzinoita kuti vanhu mamiriyoni matatu vabayiwe nhomba mbiri dzekudzivirira COVID-19. Dr. Labord vanoti nekuda kwaizvozvo, hurumende inofanirwa kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
By hook or crook, can we make sure that by December we have vaccinated that 60% that will give us the herd immunity? Even if it means we make it compulsory, whatever we need to do, we need to do it.
Ngationei kuti tashandisa chiro nzira kuti tivaccinate 60%, kunyange zvichireva kuti tinoshandisa mutemo kumanikidza kuti vanhu vabayiwe.
Dr. Labord vanotiwo COVID-19 yaunza urombo hwakanyanya munyika, uye hurumende inofanirwa kumbomisa kubhadharisa vanhu muzvipatara zvayo nemakanzuru zvisinei kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Gwaro richangobva kuburitswa neWorld Bank rinoratidza kuti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama muurombo hunotyisa nekuda kwedenda reCOVID-19. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havabvumirani nenyaya yekuvanhu vamanikidzwe kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvinofanira kuitwa chete sedanho rekupedzesera.
Tinoona sekuti panguva yatiri iko zvino tinofanira kuramba tichitraya kukurudzira vanhu, tichitraya kutaura zvakanaka, zvakanakira kubayiwa vaccine reCOVID-19. Tinoona sekuti haisati yava nguva yekuti tinge tava kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe, nekuti hatisati taexhausta mamezures ese anotirai kukurudzira vanhu kuti vabayiwe vaccine reCOVID-19.
Makambani akawanda munyika kusanganisira hurumende ave kutomanikidza vanhu kubayiwa nekuomesera vaya vasina kubayiwa, izvo zvave kuita kuti munhu wese aende kunobayiwa nhomba. Dr. Matara vati COVID-19 iri kufamba nenzira dzinotyisa zvekuti kunyange munhu aine kodzero yekuramba kubayiwa, kodzero iyi inogona kuzopinza vamwe munjodzi.
Tinenge tichiti une kodzero yekusabayiwa, but dzimwe dzenguva pakazoiswawo matanho ekuti haukwanisi kuaccessa zvakati, kunyanyanya kunosangana nevamwe, zvinogona zviri zvinhu zviri pamutemo, nekuti haisi nyaya yeCOVID-19 chete, asi kunotoriwo nezvimwe zvirwere zvinotonzi kana usina kupiwa vaccine oro kana usina kurapwa chirwere chakati, haukwanisi kuti unosangana nevamwe.
Nyika dzakawanda pasi rose dziri kuongorora mitemo yadzo dziine chinangwa chekumanikidza munhu wese kubayiwa nhomba senzira yekudzivirira zvachose chirwere ichi. Bazi rezvemitemo muAmerica reDepartment of Justice rakaita ongororo yemitemo rikabuda nechisungo charakapa muzinda weWhite House kuti hapana mutemo unorambidza hurumende kana makambani kubuda nezvisungo zvinoita kuti vanhu vasatapurira nezvirwere apo vari pabasa. Pane tsvakiridzo dziri kuitwawo nenyika dzakabudirira dzekupedza zvachose denda reCOVID-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzichikurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba katatu, sezvo vanhu vakabayiwa nhomba kaviri vari kubatwa zvakasimba nechirwere ichi. Zimbabwe inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. VaNcube vakaudza paramende neZuro kuti mwedzi unouya kuchauya dzimwe nhomba mamiriyoni 2 nezviuru mazana mashanu, uye dzimwe mamiriyoni 2 nezviuru mazana mashanu dzichauya muna Gunyana. Mune imwewo nyaya, kambani yeOld Mutual inoti homwe yekusimudzira vechidiki yekurera Ukondla Youth Fund, iyo yainge yambomiswa, ichatanga zvakare munguva pfupi inotevera pasi peurongwa hutsva. Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muOld Mutual vaIsaiah Mashinya vati homwe iyi yakamiswa muna 2014 sezvo yainge isiri kufamba sezvainge zvakatarisirwa. Homwe iyi yakaumbwa muna 2011 iine mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica, uye payakamiswa vechidiki vainge vaine zvikwereti zvemamiriyoni 4 nezviuru mazana 4 zvemadhora ekuAmerica. Asi vati zvichitevera danho rokumisa kushanda kwehomwe iyi pakati pekambani yavo nebazi rezvechidiki, vakabvumirana kuparadza komiti kana kuti trust yaifambisa homwe iyi kuitira kuti vatange patsva, izvo zvave kuitwa pari zvino. Vati trust iyi ine nhengo dzeOld Mutual nebazi rezvechidiki yakatoumbwa, uye basa rayo radzorerwa kumashure nedenda recovid-19. Vamashinya vati banga ravo recaps ndiro richaramba richipa zvikwereti kune vechidiki, asi rwendo runo zvikwereti izvi zvichange zvave mumaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.